Vapoteri ava vanoti vatora danho rekuti vadzokere kumusha nokuti upenyu hwavari kurarama hwakafanana nekugara mujeri. Sachigaro vekomiti inochengetedza kugara zvakanaka kwevapoteri pakamba yedhukwi refugee camp uye vari chizvarwa chezimbabwe vabeki mupiro weza vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri 16 zvichaenda kumusha svondonoya nemusi wechishanu.
Nyaya iripo ndeyekuti kune vamwe vari kuenda next week vari kudzokera kumusha, but according nenyaya yacho yandiri kuitarisa inini ndakaitarisa ndiri kuona kuti kudzokera kwevanhu is not that vane rudo rwekuti vadzokere. Kune masituations ari kuitika mukembu zvekuti umwe neumwe haangagoni kuti ararame pamasituations akadaro. This is what is forcing kuti vanhu vadzokere kumusha because vana vanopedza chikoro havakwanisi kuti vaendere mberi, hakuna mabasa. Kembu, madevelopments ari kuitika mukembu haakuchisa because kune nhingi yekuti kwakuiswa makamera ari kumonita movement dzevanhu dzekuti ukabuda kana uchienda kupi unofanira kuti uripote kuofisi. Saka nyaya idzodzo ndo dzaakuchisa. Hakusi kuti kuZimbabwe kwanaka, toziva kuti vanhu vese vauya kuno kuvanhu vauya vari opposition.
Vaweza vanoti vapoteri ava vakasarudza kunofira kumusha pane kuti wafire munyika isiri yavo nokuda kwenzara. Vanoti hurumende yeBotswana inorambidza vapoteri vari muBotswana kuti vashande.
Vamwe vanhu vaakutoti toita sei, hatingafiri mukembu zviri naniwo timbodzokera, kana tichizourayiwa ikoko hazvina basa. So it's not a good situation, but vanhu vari kuti ivo havangakwanisi kuti vagare mukembu.
Muzvare Irene Tamboka, avo vane makore 42 vanoti vakaona zviri nani kuti vaende kumusha nekuti vari kufa nenzara muBotswana. Vanotiwo United Nations High Commission for Refugees UNHCR iri kuvhara maofisi ayo pakamba iyi, izvo zvichaita kuti upenyu hwavo huome zvakanyanya.
Kutiza kwatakaita tachifunga tichaona upenyu huri nani, ezvinezva upenyu hwatooma, hatichagari zvakanaka. Saka zviri nani tidzokere kumusha, tinofira ikoko.
Mumwe wevakatiza mirijonga yakaitika munyika mugore ra2008 vamashaongosi vanoti hurumende yeBotswana iri kuomesera vapoteri veZimbabwe kusanganisirawo vekune dzimwe nyika nekuvarambidza kushanda zvisinei nekuti zvekudya zvavanopiwa zvishoma.
Zvazvichiitika zvinezvi vakativharira mvura, tachiita zvinhu zvegardening tichimbobuda tinotengesa kumavillages ari padhuze apa. Zvinezvi vavhara mvura pasina zvekuti taite gardening, so life yacho yatova tough zvinezvi. Zvasaita kutoona kuti zviri nani kuti atlist ukadzokera kumusha uenda hako unosvika ikoko waziva kuti at least wareleased, vakureleasa kunoku vakubudisa uenda hako kuZimbabwe unosvika unotanga kana unotiza uenda kuSouth Africa kutiza ivo vanga vachitiza before, zvitori nani.
Mukuru weUNHCR muBotswana vaAdrian Gupta vaudza Studio 7 paRunare kuti ichokwadi kuti vamwe vapoteri veZimbabwe vari kuzoserwa kumusha. Vapoteri veZimbabwe vari muBotswana vazhinji vavo vatsigiri veMDC vakatiza muZimbabwe muna 2008 mushure memhirijonga yakaitika musarudzo yemutungamiriri wenyika yakadzokororwa. Ndakamirira Studio 7 muno muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.